Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yena udzedu dzanasi muvuro chikumi 5/2017. Mapato anopikisa oshora zvikuru mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nekuenda kwavo kumusangano weUnited Nations Ocean Summit vachitsi vaMugabe vari kutambisa mari yenyika kunopinda kumisangano isinei nezvinobata Zimbabwe. Sangano reCross Border Association rinoparura chirongwa chemari inosvika mamiriyoni gumi nemashanu ichabatsira vanoita mabasa ekutenga nekutengesa zvinhu kunze kwenyika. Komisheni inoona nezvesarudzo inopa kambani yekuChina basa rekuunza michina yebiometric voter registration kits izvo zviri kushorwa nemapato anopikisa. Gavhuna vebhanga guru renyika vaJohn Mangunjwa vanoti Zimbabwe haisati yasvika pakuti dhora remunyika ridzoke. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa rwendo rwavaMugabe kumusangano weUnited Nations Ocean Summit uko vakawanda vanoti vaMugabe havafanirwa kunge vari. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.